vanorarama neurema vanga vakatakura mapepa nezvinyorwa zvakasiyana siyana varatidzira pamahofisi avatenda ebiti vachiti havasi kufara nekusapihwa mari nehurumende kwemakore masere apfuura. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzitiwo neiwo sevanhu. Mumwe wevaratidziri ava vatenda idimikira vanoti hurumende iri kuvabata nekuseri kwemaoko.
Vanhu vari kuda kuti vaonekwewo sevanhu vari disabled kuti kudai vagona kuwana chiuviri chinogona kuvabatsira. Because dambudziko nderekuti vanhu vangozara mumastreets umo instead yekuti vaassistwe nezvimwe zvinhu zvinogona kuti vaite vararame iwo nemhuri dzavo. Vaite zvimwe zvinhu maprojects akasiyana siyana uyevede maprograms akawanda stereke ane chekuita nemaprojects. But it seems kudisability sector people have been sidelined for quite a long time. And we say it's high time there should be an intervention of some sort along the thing.
Mumwe muratidziri amai Stokozile Matutu vanotiwo havasi kumbopihwa mari yavakavimbiswa nebazi rinoona nezvevanhu vanotambura resocial welfare. Bazi iri rinonzi rakavimbisa kubhadhara vanorarama neurema mari inoita $20 pamwedzi wega wega kuitira kuti vanorarama neurema vakwanise kubatsirikana. Asi vanorarama neurema ava vanoti havana kana zukwa zvaro ravati vapihwa mumakore masere adarika.
Isusu usocial welfare hakuna mari yatiri kupiwa. Tiri kutambura, tiri vanhu tinotambura. Tichitambura kudaro, takanzi tinyorese kusocial welfare takanyoresa. Asi hapana mari yatiri kupiwa. Asi kudhara tichiri kusevenzesa $10 taipiwa mari. Iko zvino pakazotanga kuti tiusevenzesa USAS kanzi tiapply kana apply. Asi hakuna mari iri kupiwa. Kwainzi uri kupiwa $20. $20 acho haasi kubuda. Tinotengesa mustreet. Zvatinotengesa mustreet vekanzuro vanotora, vanouya votora.
Vadimikira vanoti kunyange hazvo bumbiro idzva remutemo wenyika, iro risati rave mutemo wenyika, richicherechedza kodzero dzevanorarama neurema, hurumende inofanirwa kusungirwa kuona kuti kodzero dzevanorarama neurema dzachengetedzwa.
Zviri kunzi hurumende ichakwanisa kubatsira vanhu kana zvichinge zvawanikwa. And the fact yekuti when resources are available iyo iri kutemesa vanhu musoro because iri kutorwa sekuti zviri kuzoitwa as a last resort instead yekutoti hurumende inofanira kunge ichibatsira vanhu vakaremara ne this and that zvobva zvaguma zvakadaro. Saka nyaya yekuti kana maresources achinge awanikwa iri kunyanya kushungurudza vanhu nekuti pane mukana wekuti you can knock upa door uchinzwa kuti hasati zvaita. Inga makanzwa nepo bumbiro chinzi kana zvichinge zvaita muchapiwa pari zvinhu hasati zvaita. Saka ipo babo tiri kuchema napo kuti kudai panyatsa kuchinjwa wedding yacho.
Vamiriri vevanorarama neurema ava havana kukwanisa kusangana navabiti asi vasangana nana muzvina hofisi mubazi rezvemari avo vanonzi vavavimbisa kuti vachanyatsozeya nyaya iyi navabiti. Hatina kukwanisa kutaura navabiti pamwe negurukota rinoona nezvevashandi pamwe nevanoshupika amai Paurina Gwanyanya Mupariwa sezvo vanga vari muparamende manga muchizeyewa bhiri rebumbiro remutemo wenyika kunyange hazvo vabiti vachigarotaura kuti homwe yehurumende yakabooka. Zvichakadai dare repamusoro nhasi ratura mutongo wekuti mutungamiri wevechidiki muMDCT vaSolomon Madzore vabvumidzwe kubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekutuka mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMadzore vanonzi vakafananidza vaMugabe nedhongi rinogamina pamusangano wavakaita nevatsigiri vebato ravo kumushumbi pools kumbire mudunhu reMashonaland Central mwedzi wapera. VaMadzore vakanga vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso naMajor Street akanzwa nyaya iyi kubhindura svondo rapera asi muchuchisi wehurumende vamunyaradzi Mataranyika vakashandisa chikamu 121 chemutemo weCriminal Procedure and Evidence Act chinoita kuti musungwa arambe ari mujeri kwemazuva manomwe hurumende ichipikisa mutongo wedare wekupa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kudare repamusoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.